Temba man see me, girls on my happy again. X25 zvisati zvanaka zvanga zvakaoma semufaya kubvira ndichikura hakuna chandaibata chaibuda kunyangwe magiri ndaingonyura ndoda kutenda musiki nasi dai muri pamai mazviona ndoda kutenda musiki nasi zvamai chuira ndazviona ndoda kutenda musiki nasi it's your love daddy ndoda kutenda musiki nasi for your love my love sezvo musipo ndatumira shoko kwamuri kwemboteverai dai muri pejo misodzi yangu nemufaro ndaizo kuchemerai better life taiitsvaga nemaziso matsvuku kuita kunge freedom namo tapisa tandika yatiza kunge makodo arizirwa chibhamu ndoda kutenda musiki nasi dai muri pamai mazviona ndoda kutenda musiki nasi zvamai zvuira ndazviona ndoda kutenda musiki nasi it's your love daddy ndoda kutenda musiki nasi for your love my love ndakazita namo ndakaipasa ndaiziva kuti upenyu makasa ndakurarama zvandaida senge mikasa kanenge kakufaira ndichiva sasa ndakabudira mujecha sembambaira ndakashingirira zvino musiki adaira it was so tough all my life the story of my life musiki nasi dai muri pamai mazviona ndoda kutenda musiki nasi zvamai zvira ndazviona ndoda kutenda musiki nasi it's your love daddy ndoda kutenda musiki nasi for your love my love sezvo musipo ndatumira shoko kwamuri kwemboteverai dai muri pejo misodzi yangu nemufaro ndaizo kuchemerai better life taiitsvaga nemaziso matsvuku kuita kunge freedom namo tapisa tandika yatiza kunge makodo arizirwa chibhamu ndoda kutenda musiki nasi dai muri pamai mazviona ndoda kutenda musiki nasi zvamai zvuira ndazviona ndoda kutenda musiki nasi it's your love daddy ndoda kutenda musiki nasi for your love my love ndakazita namo ndakaipasa ndaiziva kuti upenyu makasa ndakurarama zvandaida senge mikasa kandenge kakubvaira ndichiva sasa ndakabudira mujecha sembambaira ndakashingirira zvino musiki adaira it was so tough all my life the story of my life ndoda kutenda musiki nasi dai muri pamai